Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 12/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti ari kutsvaga murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Geza avo vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasiye basa vachiti vakundikana. VaJob Sikala voendesa mumwe mukuru wemapurisa kuManicaland kumatare. Vamwe vakaremara vanoti vari kufara nekunaya kwemvura vachitarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau padandemutande ravo reX achiti ari kutsvaga murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza. VaGeza vave kupomerwa mhosva dzekuzvidza mutungamiri wenyika kupesvedzera mhirizhonga nedzimwe. Izvi zvinotevera kuridziro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafaniri kuda kurambira pachigaro nekuti vakundikana kutungamira nyika. Vanoti vaMnangagwa vari kuita zveuori chizivano nekutadza kuremekedza rusununguko rwenyika rwakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko pahondo yechimurenga. Asi vamwe muzanu PF vari kuti vaGeza vanova nhengo yeCentral Committee varasa gwara remusangano. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati ikavabvunza nezvenyaya yekuti vari kuda kubvunzurudza vaGeza.
That statement which I have been to hear from Mapurisa, secretary of that statement, kuti tikutaura na Blessed
inyaya dzakare zvakadii dzataona dziri kutaurwa umu?
That is isusu mashoko akawanda chamaburisa na
avo vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare na Ivan Zininga weStudio 7. Atina kukwanisa kubata vaGeza Mbune kuti tinzwe divi ravo kunyangwe tavatumira mibvunzo panhare mbozha yavo. Asi Evans abatawo sachigaro werimwe boka rwevarwe vehondo yerusununguko riri kushanda navaGeza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ZNLWA vaEthan Matibela kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingatange nekuti tinofanira kutarisira chiri kuita kuti musoro uteme handirika kuzoti ani ari kusunga kana haasini kusunga tokutarisira nzou iri mumba ndiyo challenge yatinayo yatinofanira kuadresa.
Itsanangurei nzou yamuri kutaura iyo baba?
Tine machallenges eupfumi hwenyika hwatiri kuti isusu sevanhu vatema hatisiri tese tiri kuwana tine access yeupfumi. Kuenda kwatakaendera kuhondo takaendera kuti vanhu vatema vakwanise kuva vane access yeupfumi hwenyika nemaresources acho.
Imi ndezvipi zvacho zvamaitarisira?
Tatichitarisira kuti kana uchitonga kana uri baba wemba handitika wemusha unongova uchitonga zviri feya matirimana ese west south north east uchiva treata sevana vako asi taakuona manje zvaakuitika ground asiri izvo zvataiexpect. Hatingakwanisiwo kunga takangonyarara tichingoningirwa tichingoabviswa zvakadaro.
Asika vamwe venyu vave kusungwa zvochienda kupi zvinopera sei manje izvi
kungango nhongwa 101 vachida kuedza kuti chichidzira hai zvazvichadzore ninge kuti isusu zvaangofanana nenguva yaENC kuti kana vanhu vaingodzvanyirirwawo vasingapi mukana wekuti vataure zviri muhana dzavo so tiri kungoita push kuti nyika ino ngaive fair pakutungamirira hamene kuti ndatsananguravo zvizerewo
ipapa kajeka tsamba yemapurisa maiona kaya nhasi iyo iri kutaura kuti tiri kutovatsvaga vambotsvagwa vashayikwa here vari kunzi vatiza here
handingazivi ndiri kubhuruwayo I hope it is not true nekuti tinenge tichida kuzoziva kuti vari kutsvagurei kana vabata iye that means vari kubata tese nekuti hondo yatiri kurwisa ndiye munhu wese wezimbabwe tingangoti ruzhinji rwezimbabwe ndiro ruri kurwisa nenge asizvo zima nekubata 102
avo vangawarisa chigaro rimwe boka revarwi vehondo yerusununguko riri kushanda navageza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Matibela vari parunare yekubulawayo naIvan Zininga westudio 7 sezvo tichitema tina divi ratinorerekera Ivanza abatawo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanup f vafarai marapira kuti tinzwewo divi ravo
tamaona mashoko emapurisa ari kutaurayo kuti kune munhu unoyi wageza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati mekuronga kwavaita kutengesirana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza nemukuru wenyika zvinova zvisiri pamutemo zvose zvataurwa pamutemo wezimbabwe
vamarapira vamwe vanonongedzera voti paita ruoko rwezanup f apa mungati kudiiwo nemashoko iwayo
zanup f ibato riri pasi pemutemo wezimbabwe chinogara tichirangaridza vanhu vezimbabwe kuti ukatuka zanup f hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregeregwa kana kuti hauchafanirwi kusunga zvinhu zvatinowanzoona zvikuru sepatinenge tichisangana navanhu veopozisheni kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwavanoita zanup f kungosungwa kana kupara mhosva kwaaita akufanirwa kuregekwa nokuti akabatwa kunonzi zanup f zanup f yaisavapo vageza pavaita madhirawo emaloja zanup f yaisavapo paitika zvikwereki paita kusawirirana zvese zvakaitika izvati zanup f yanga isipo ende hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zuva ranhasi chazongoita kuti tichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama masu evanhu asi isu sebato rezanup f titoriwo pasi pemutemo hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza
vageza havaichiri nhengo here yebato rezanup f tinonzwa kuti vanitori mucentral committee
muzanup f munhu unodzingwa kana provhinsi yarekomenda depending nekuti iye ari mustructure ipi semunhu wecentral committee provhinsi yavo yakasvisa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuguruke zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza tinokonfirma kai politburo kana isati yataura hatingati muna
avo vanga vari mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanup f vafarai marapira vari parunare muharare naIvan Zininga westudio 7 sachigaro wesangano renational democratic working group vajob sikala vanoti vari kuendesa kumatare mumwe mukuru wemapurisa kumanikaland akavarambidza kuita musangano mukupera kwesvondo ndokumbovasunga nedzimwe nhengo dzesangano ravo 60 nepfumbamwe hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri wemapurisa commissioner paul nyati vakaudza studio 7 kuti vanhu vanenge vaine zvichemo nemapurisa vakasununguka kukwidza nyaya dzavo kumukuru wemapurisa vastephen mutamba ngatinzwei hurukuro yataita navasikala
mutemo wemaintenance of peace and order mopa hautauri kuti musangano wevatungamiri wemaorganizations vanofanira kuti vaziviswe mapurisa musangano unofanira kuziviswa mapurisa bedzi unenge uri musangano wepublic meeting unoitwa papublic place isu musangano wedu tanga tichimuitira musango rokupina longa but on the bit of forest, which is a resort place in Musango, Munzira Kwenda Kunyang. Zino, you know, that's Sakawaka's Nyadzisa, Kutumusura Mokunga, Lati Sunga, Vakanga Wogaira Sina, Nokutu Vakanga Wana Kuti, Varashika Pamsoro Pomtemo. Zino, Anga Tuarashika Pamsoro Pomtemo, Tongo Kusia Wakataro, Iwawa, Watsavano, Wava Sunga, Vuraya Naya Mapopoma, Mamtare Muswachu Ubi, Vanu Tose Tikaita Kuti, Wanem Vura. Yakanga ishinaya kumakomoyo. Zima zingwa peri zakadaro nokuti kurwazi wa ukoko yanga iri form of torture.
Ko pamuri kuti hamusi kuregedza mapurisa achidai muri kuvaendesa kumatare here vakakuvhirigidzai vacho.
Takatozisa magweta vanga vari busy kubva nezuro vachitora instructions kwatiri tichivaudza kuti chaicho chakaitika kubva patakasungwa kubva pa the bits of forest. Kuna isuamu kupenalonga police station, tijizo transferwa kubwa kupenalonga police station, tijizo kumtare central hospital, tijizo vamo nezumi funzo, na andoza danga tijivunzwa, na ma police and law and order, oma mtare, zoese izo zota kazuisa, nukuti vanga wachichora kodzeo, zedu, se zotanga tisina mosa, ya tanga tapara.
Saka wa murgu endesa kumatare hapa ndiani?
Ndisho niwa. Mpulisa kawea chitindini officer commanding, kaya kuzokusungai pando, tola mdilisana mkotlezi mwoso atichikudzai mwoso ya mapara. Asipata ngopeza kusungwa taba kupe na longa, no kumutare central police station atinambo zokumona. Ndiye kawea kapa commandi yoyo, achuonele wacha akapiza mao kwake mpudu, achita sokuti, kakwele tamu yae tu kufema kufakwa hari. Ndiye shonai, choniwa. Oga watile kuendesa kumatarezi mosa. In his personal capacity, no kuti njinoona saakaita isu. Sanga zisina mutemo mukati.
Sajigaro wesangano National Democratic Working Group of our Job Scholar. Vachitaura variparunare varikuchitungwiza muHarare na Blessing Zulu. Neni, Blessing Zulu. Vatereri hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana mchita kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divi razakarere kera. Makatira ku Studio 7, anemi mchurongwa ndini Blessing Zulu. Vamwe varimi vakaremara varimune dzimwe nzvimbo dzenyika vari kutambira nemufaro manairo emvura mwaka uno vachiti kana ikaramba ichinaya saizvozvo zvirimwa zvavo zvinokura zvakanaka izvo zvinozogona kuvapa goho rakanaka nekupedza nzara iri munyika. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe varimi varikufara kuti vanogona kukohwa pakuru vari kumaruwa ematunhu emasvingo Midlands neManicaland. Amai Memory Masunga rekuward 12 kwachivi kumasvingo vanoti gore rino nyadenga anenge ari kuvaona.
Pakazoneya mvura apa takafara indiri rutasagura kakura chaizvo rakanaka kunyange imbamberawo gore rino tiri kutorima nyange minda mizhinji yataiona ichivata.
Mudunhu remasvingo matunhu mazhinji akaita segutu chirimwe nezine zaka dzakawana mvura iri nani mwaka uno. Varimi vakaremara vakarima mbisa dzakaita sechibage munga rukweza nemapfunde izvo zvavanoti zvichavapa chikafu uye vanogona kutengesa kuti vawane mari yekuraramisa mhuri nekuendesa vana kuzvikoro. Mumwe womurimi akaremara ari kwamapanzure kuzvichavane mudunhu remidlands amai Judith Makasi vanoti zvikaramba zvakadai gore rino havamiri rubatsiro rwechikafu.
Vanhu vazhinji vakarima vane urema nemvura yamwari zviya zvose zvokuti zvokupihwa zvokugamuchira chete aiwa tirikutarisira goro rakanakisa.
Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe neKaroi kumashonaland west, vamwe varimi vakaremara vari kuti vari kuchema kuti mvura haisi kunaya zvakanaka, izvo zvavave kutyira kuti zvinogona kuwedzera nzara. Mumwe murimi anofamba nemadondoro vaWitness kachingo vekuKaroi vanoti hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Isu kuno kumashonaland west zvino hazvina kuti mirira mushe, mvura haisi kunaya zvakanaka zvekuti sevanhu vakaremara togona kutarisa neimwe nzara yakakurisa kubva pane guru rapera.
Mukuru wesangano rinomirira vakaremara redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti kunzvimbo idzi vamwe vakaremara vakashaya zvikwanisiro izvo zvakadzosera kumashure gadziriro dzavo.
Kuvanhu vakaremara zvinji vacho vamwe vanga vasina kuri nenyaya iyoyo yokuti zvikwanisiro zvanga zvakatarangana, uyevo kana pane vakazowana rubatsiro rwezvepfumvudza vakauya nguva yati pfuure.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vakaudza vatori venhau kuti vari kufadzwa nemamiriro akaita zvirimwa nezvipfuyo mwaka uno, uye vanotarisira kuti gore rino rinenge riri nani kudarika mwaka wadarika. Asi munyori mukuru mubazi regukuta remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti mvura yakanaya zvakanaka.
Muno mumasvingo takapa vanhu vanodarika miliyoni presidential input, saka aitageta munhu wese zvikuru sei vari vulnerable vanosanganisa vakarema, vakawana mbeu, vakawana maherbicide, vakawana mafertilizer, basal netop dressing, zvose izvozvo.
Vanomirira sangano rwevabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped vaRonald Mazango vanoti kunaya zvakanaka kwemvura mune vamwe matunhu enyika kuchabatsira vabereki vakaita saivo.
Isu sevabereki vevana vanourema tiri kufara zvakanyanyisa, nokuti chokutanga-tanga ndikawana chikafu chavana vedu tinoziva kuti mari yatari tichishandisa pakundotenga chikafu yachinge, uyezve nyaya yatinoende yekuti vamwe vana vedu vari padate not special diet vanoda chikafu chakasiyana-siyana chinoenderana nourema hwavo. Saka isisi tikazadzawo matura tinokwanisa kutengesa chimwe chikafu chishoma totengerawo vaya vana vedu vanourema chikafu chavanoenderana nacho.
Dr. Pazakavambwa vanoti madhamu mazhinji emasvingo akazara kusanganisa remutiriki iro rakazarisa zvekufashukira. Kunyange hazvo mamwe matunhu ari kufara kuti mvura iri kunaya zvakanaka, matunhu eMatebeleland South neMatebeleland North anonzi haasi kuwana mvura yakaringana zvekuti zvikaramba zvakadai nzara inogona kuramba irimo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachingamidza chizvarwa cheAmerica vaMark Fogel kumuzinda wavo White House mushure mekunge chaburiswa muusungwa kuRussia. VaFogel vakasungwa muna Nyamavhuvhu 2021 ndokutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Vainge vabatwa vaine mbanje yavaiti vaishandisa semushonga sekurudziro yavainge vapiwa nachiremba wavo. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeRussia weKremlin vaDmitry Peskov vanoti America yasunungurawo chizvarwa cheRussia changa chiri mujeri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaPeter Magaso avo vari mubhizimisi rekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nekugadzira mishonga yekuchenesa zvinhu vari muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi tisu tiri kutengesa maastens ari mumangwanani vari Pretoria West. Mastens edu aya ari ma 200 square meters achiita 15,000 rands, ma 400 square meters achiita 30,000 rands. Panenge pasina registration fee ipapo. Mastens edu ese waya tenge tine mvura magets nemigwagwa. Munhu wega wega anenge achiwana a title deed yake yaanenge achiwana pa stand yake yatenga.
Zvinhu zvinodiwa kuti munhu anga achikwanisawo kunge achiwana stand kana kuti anga achiqualifya kuti anga achitenga stand idzi.
Mutemo wemu South Africa unotendera chero chizvarwa chenyika ipi zvayo kuti chigone kutenga imba kana kutenga stand any property as long munhu yeye ane birth certificate remunyika yaanobva, munhu yeye ane chitupa chenyika yaanobva, kana kuti munhu yeye ane passport iri valid paapinda munyika yeSouth Africa anotenderwa kuti agone kutenga property. Unogona kutenga maproperties aya imi musingatogari munyika imomo, motor register neoffice deeds zvinotenderwa izvozvo. Constitution yavo inotendera, vane constitution yakanaka chaizvo. Unotouya uchitoinvesta wotenga imba yako for your family wherever you want to buy kana plus kana plot, munobvumirwa.
Kunze kwenyaya dzekutengesa pekugara, mune zvimwe zvamunoita here muSouth Africa?
Ndiri mumanufacturing industry, ndinoita ma detergents and all cleaning materials, mining chemicals. Ndinosupply ma raw materials kuZimbabwe, ndinosupply ma raw materials iwayo nema products angu locally muno muSouth Africa. Ndinoita futi zvefuneral logistics, nevamwe vandoshanda navo vari mufuneral company inonzi Puti to Rest, yatinoshandidzana yangu ichinzo Petnec Logistic Funerals. Tinoripatriata mabodies tichiendesa kuLesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Ndose zvimwe zvatumita izvozvo.
Zvose zvamuri kuita zviri kutambirwa sei muSouth Africa?
Mitemo yavayo muSouth Africa yakanaka, inozongoitawo challenge apo neapo necommunity, asi vamwe community inozvitambira zvakanyanya because tine mamwe maprojects ataita tichobatsiridzwa maclinics like nana Pretoria West momo totoro nemaclinics ataita zvamakuenda tinobatsirawo tichivapo zvatokwanisa kuapa kuti vagone kufambira zvinhu zvavo zvichienda kumberi. Mastains we had a problem yekuti akatomboita community kuti sei munhu ari kutengesa land kunohwa airi kuiwana sei land iyoyo. Vanenge vasinawo ruzivo rwokuziva kuti aiwa kune land inotenderwa nehurumende yavo kutengeswa, asi haungotendera kungotengesa. It's a different issue yakasiyana nenyika yedu yekuti maChina anogona kuuya zvavo voita zvavanoita vachishungurudza vanhu vachingovasiya vakadaro as community kana kuti government yedu yotovasiya. Kunoku community is very 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 powerful.
Mava nenguva yakadii muchiita basa rekutengesa pekugara iri uye magaro muSouth Africa kwenguva yakadii?
Yeah, ndakapinda muSouth Africa 2008 in August. Maproperties ndane 3 years ndirimo maproperties iwayo. We started nema farms and plots ndobva tazotanga yemari zenjo stand recently. Potakaona kuti vanhu vari kuda dzimba muno muSouth Africa zvakanyanya, asi panenge paine risk yekuti nzvimbo yavapinda is either haina kurevalizwa kuti inge ichitengeserwa dzimba. So we decided with my business partner ngati kwanise kuita kuti vanhu vawane matitle deeds, vaone musha wekuti ukafa, you know you can build a house once in life, kana wakwanisa kuatenderwa mukana iwoyo namwari wako.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPeter Magaso vachitaura vari parunhare muPretoria, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu zvakaita semotokari dzinotengwa muAmerica ichawedzera zvakanyanya pachatanga kushanda mitero yezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, kana kuti 25% pasimbi kana kuti steel dzinotengeswa muAmerica. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemitero iyi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, uye zvichatanga kushanda musi wa12 kurume. Dzimwe nyika dziri muEU nenyika yeCanada dzinoti dzichakwidzawo mitero pane zvadzinotengawo kuAmerica. Izvi zvinonzi zvinogona kuti patange hondo yekutengeserana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutikanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvaitarisirwa kuti zvichaita President Trump zvamatarifi izvi kuisa 25% matarifs kushamwari dzayo nyaya dzesteel nealuminium, shamwari dzeAmerica hadzaizotarisirwa kungozvitambira, nokuti hazvizonge hwaushamwari noukama nohusawira kana zvichinge zvichingotambirwa zveshamwari imwe chete. Izvi Zakataurwa, zakataurwa zve. Kuti kana President Trump wakaisa matarif, isu tichaitavo zvimwe zvinoita kuti titsive inozova iyo tsaru wakadanativu. Nokuti handionini kuti America ingabudirira kana ichiita zvunhu zvinopikisana neshamwari dzayo dzakaita senyika 27 European Union kana Canada.
Munoona sei zviri kuitika izvi takatarisa upfumi hwenyika yeAmerica.
Ruzivo rwoufumi hwenyika rwavaTrump rwati peserei napadivi nokuti zvavari kuita izvozvo kuisa matarifu kuvana Canada, vana Mexico, vana European Union kwese uko dzinosanganisira vana Germany, vana Britain, shamwari dzamandoro kwati kwamakore akawanda. Zvichaita kuti vatsivevo, kutsiva ikoko kuchakwidza zvunhu muAmerica muno umu. Nokuti zvinenge zvakudhurira vamabhizimusi kutenga kunyika idzi dzagara dzatiri kutenga nokutengeserana zvakawanda kudarika nyika dzimwe dzose dzapasi rino rose, tichisanganisira China, tichisanganisira Canada, tichisanganisira Mexico, ndidzo dzimwe dziri pamusoro-soro pokutengeserana. Zvino kana dzakunzi tava kuisa mitero yakawanda kune zvatiri kutenga kubva kwamurimi, mabhizimusi vanongoti hongu tichatenga ikoko nomutero wakawanda iwoyo, tongoisa mutero iwoyo kuvatengi, ndokuzooma kuchaita upenyu hwemuAmerica ihwohwo.
Kuwedzerwa kwemitero iyi kunorevei kuupfumi hwepasi rose?
Upfumi hwemuAmerica, ikonomi yemuAmerica ikakosora ikonomi dzepasi rose yatinoti global economy inokosoravo nokuda kwokuti kune US dollar rinova iro the international trading currency, zvokuti uremu hwaro kana kureruka kwaro kunondengendesa upfumi hwenyika dzapasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavila Mhlanganya uye weStudio 7. Kuzvino tochimbunzwawo pfungwa dzevamwe vatereri vedu.
Pa Studio 7 tinotenda nemashoko ari kutaurwa navageza. Hatichatokuudzira nechekuti aiwa tinovatenda nekuti vatendeuka, vakuona kuti zveshuwa kwavanga vari vabva murima kwanga kwakaipa. Zvino ndo vamwe vacho vakakonzeresa matambudziko esa zvekuti ava vakasira kuona dzimwe dzenguva mikono imwe iri kumberi yakavhunduka yakanorohwa nehana. Asi zvatakukurudzirana zvekuti pane vose vari kuti vari kuda nyika vefree, ngatitasava nevanhu vaya vanorwira zvigaro kana kuti kurwira kuda kutsvaga pokuti inini ndikwanise kurwira ndiye. Tivanhu vanorwira freedom first andthen zvigaro vozozviona havo, asi tave nefreedom.
Pastudio 7 makadii, ndinoitwa Willard, ndinotanganitora ndiri muPretoria. Panyaya yegeza apa, ngatibatira nevana veZimbabwe, chinhu chedu, hapana mamwe mabvisiro atingaita vanhu. Pane mamwe mabvisiro atingaita mbavha idzo, ngatitozichinja idzodzo mbavha idzodzo. Pachauyawo mbavha iri nani.
Baba wevanhu vachinogurei, tinokumbirisa zvikuru kuti isu weZimbabwe tibatsirane kusapota elder wedu veterinary baba Geza nemashoko avakataura uye nezvinokurwa kwavari kuitwa, kurwiswa kwavari kuitwa. Ndofunga tese tiri kukuona, tiri kukunzwa. Zano iri kuzama kuvatsvagira mhosva, vakauraya munhu vane mari dzavakaba, zvazobuda nokuti nasi uno wafurufushwa navageza. Nasi uno mahovheti mazhinji vaitya pati Geza. Saka ruzhinji rweZimbabwe ngatibatsiranei kusapota murume wedu, ngatiri kuzviziva kuti zano inogona kutomuuraya kana kumukwadza kana kumuita chimwe chinhu, ngatiri havazvifariri izvozvo. Ngatimirei navageza.
Ndoda kutaura pamusoro pababa Geza muhofeti. Baba Geza ndinoona muonero wavo wakanaka chose, kuti vari kutaura zviri kuitika zviri pagiraundi, kuti vanhu vari kutambudzika endi hapachina chevari kubata, asi vari kurya upfumi wenyika. Havatombori masoja api, vamwe vacho havatozivi nekuti nyika yakarwiwa sei, ndivo vari kurya upfumi wenyika. Tikatarira ana Ebo Angel, ana Ningirika ava, ana Twabangwa avo, vafana avo veshe avo vanyepo kuprofita. Kuprofita kupi? Imari dzevari kurya dzegavhumendi idzi, nevazhinji vamweni vakasungwa nasokupwanya vesa. Vazhinji vamweni havana kuenda kuhondo zvinoshamisa, asi ndivo vari kurya upfumi wei weZimbabwe.
Ayo anga ari mashoko evamwe vatereri vedu. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8 PM, apo tiri kutarisa nezvematanho ari kuda kutorwa neSADC neEAC kupedza hondo muDRC, sezvo zvave kukanganisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita mabasa munyika iyi nevamwe mudunhu rose. Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Anoko nekene mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusia na ntunga milinkomo munaudze isindebele.